Munyori mkuru wezCT Yuva Japhet Moyo vaudza Studio 7 nasi kuti zviri pachena kuti hurumende haisi kuremekedza nyaya dzevashandi pasi peurongwa hwetripartite negotiating forum kana kuti TNF.
Because zvatinoda kuita sevashandi ndezvekuti tinoda kudikia dispute iri pachena. Hatisi kuda kuti mangwana vanhu vodi muri kunegotiate in bad faith, apa muri kunegotiate, apa muri kuenda pamugwagwa. Saka zvindi tinoda kuti zvive pachena kuti zvatiri kutaura hatisi kuitana pakati. Ende vanhu tiri kutaura navo havasi kuvimbika nepakati.
Vamwe vati vashandi vanoda chose kutaurana nehurumende nevashandirwi, asi vanoda vanhu vakavimbika.
Hatisi kuda kuenda pamugwagwa tisingazizivi kuti iyo cabinet yakatipindura here. Tingatarisa kuti TNF yakamira sei, hanzi inofanira kuva ichiendesa marecommendations. Saka tinoda kuona kuti iyo recommendation yedu yakarambwa here, yakarambwa sei, so that sevashandi toona kuti kodzero redu tinori defenda sei kana zvatinenge tatenderana ku TNF zvinenge zvina kubuda.
Hurumende yakadzora kushandiswa kwemari yemuno kana kuti Zimbabwe dollar mwedzi uno pachishandiswa statutory instrument 142, izvo zvakashamisa vanhu vakawanda. Vamwe vaudza Studio 7 kuti havabvumirani ne World Bank panyaya yekusimudzira Zimbabwe, panyaya yekufambisa zvinhu zvakanaka munyaya dzemabhizimisi. Vamwe vati masangano akaita seWorld Bank ne International Monetary Fund masangano anoita zvinhu zvinofadza vatongi kwete veruzhinji.
Saka kana nyika iri nevanhu vari panzara vanodya chikafu kamwe chete pazuva, vanhu vasingawani fuel vanoswera vari pumacues, vanhu vachiswera vasina magesi for more than 16 hours, vamwe vasingatambiri, honzwa kuti nyika yakadai yakatosimudzirwa, unotoshaya kuti saka iyo World Bank kana kuti IMF ndezvipi zvainoongorora kana zvainotarisa zvatisingaoni isisu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvichiita sekuti World Bank ne IMF dziri kunagirwa nezviri kuitwa neZimbabwe, masangano aya anoita zvisingafadze veruzhinji.
Because World Bank nyika dzidzi dzakafumana kuti vawane maprojects muno vachisveta upfumi hwenyika, ndo saka vaendetsana naMugabe. Mugabe aendetsana nemakambani evanhu achitwa iye Mugabe anopenga. Iye Mugabe ainge asingagoni kutonga, asi aizivawo zvinhu zvakanakira vanhu vake dzimwe nguva. Churo anga akonewa nenyaya yekuti anga kungoda ngotonga ega achitore nguva yakareba. But mapolicies emaorganization dzayo haabetseri kurarama nokugara kwevanhu vashandi kunyanya nevanhu vanotambura.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvashandi amai Sekesai Nzenza kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi ZCTU iri kuramba yakatsika madziro ichiti hurumende ikatadza kubuda neurongwa hunotambirwa nevashandi paichaita musangano wayo wedare makurukota, vashandi vacharatidzira zvakasimba. ZCTU yakadaidzira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo munandira. Mumhirizhonga yakaitika munguva iyi pane vanhu vakapfurwa vakafa uye mazana nemazana evanhu vakasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.